Reserve Bank of Zimbabwe RBZ inoti nyika iri kurasikirwa nemabiriyoni maviri emadhora ayo ari kuburitswa munyika zviri kunze kwemutemo uyewo pane umbo hwakaburitswa mumagwaro ePanama Papers hunoratidza pachena vamwe vevanhu nemakambani aiburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vaimbove muridzi weKingdom Bank vaNigel Chanakira vanoti mari yakaburitswa munyika yakawandisa zvekuti RBZ nehurumende zvinofanira kutsvaga nzira dzekuti mari idzorwe munyika. Vachanakira vanoti Zimbabwe iri kunetseka chose nekushaya mari uye inofanira kugadzirisa nyaya iyi neungwaru.
Tikavhundutsira vanhu, vanhu vane mari dziri kunze vanogona kutiza. Tikavavhundutsira mari idzodzo vanogona kuti dzishaike zvakare ivari munomu. Asi tikaita zveuchenjeri zvakaita dzimwe nyika, kutaura nevanhu ivavo kuti heyo nyaya iripo kai, taziva kana kuti imi munoda kuzotizivisa here kuti mune mari kunze. Kana matizivisa, hatisi kuzokutorerai zvinhu zvenyu. Vanofanira kupiwa chivimbiso ichocho.
Vachanakira vanoti mari iyi inokwanisa kushandiswa kusimudzira upfumi hwenyika kana ikadzoswa munyika.
Mari iyoyo iri kunze haitibatsiri, asi ikanga yapinda musystemu dzedu kana kuti dai ikaramba iriko kunze, tinokwanisa kuishandisa here neuchenjeri kuti ikwereteswe vari muno vanokwanisa kunge vachigadzirisa zvinhu kuti tinge tisingangotenga zvinhu zvekunze, asi kuti tinge tichigadzirisa zvinhu muno muZimbabwe zvinodyiwa muno muZimbabwe. Uyezve mari iyoyo inogona kushandiswa zvakare kuti tikwanise kutengesera dzimwe nyika zvinhu zvinogadzirwa muno muZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Ashok Chakravarti vanoti zvakanaka chose kuti hurumende itaure nevanhu vakaburitsa mari kunze kwenyika uye hapana chingatadzisa Reserve Bank nehurumende kuita izvi sezvo zvakaitwa nedzimwe nyika dzakaita sana Nigeria. Asi mukuru wesangano reAfrican Leadership Convention vaDavidson Gomo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachitsigira kuti mari yakaburitswa idzorwe, Reserve Bank inofanira kuvhara nzira dzose dzinoburitswa nadzo mari zviri kunze kwemutemo. Vagomo vanotiwo zvakakosha kuti mitemo yenyika itevedzwe, vachiti zviri kuitika zvinoburitsa pachena zvinoitika kana nyika isingatevedze mutemo.
Asi hadinyanyi kubvumirana nemi kuti kana munhu akanganisa unofanira kuregererwa. Panofanira kutarisiswa kuti umwe noumwe kuburitsa mari yakaiburitsa sei. Panofanira kuti mutemo ushande, ngaushande. Panofanira kuti kuregerera kuvepo, ngazviitwe. But kungoregerera vanhu vakanganisa haingave nyaya yakanaka inotibetsera kuvaka nyika.
Mukuru weReserve Bank vaJohn Manguja vanoti nyika iri kurasikirwa nemabiriyoni maviri emadhora gore rega rega iyo vanoti inoburitswa zviri kunze kwemutemo. Asi vaDanford Mutashu veConfederation of Zimbabwe Retailers vanoti zvinoshamisa kuti mari yakawanda kudai ingaburitswe munyika pasina zviri kuitwa nebhanga guru, hurumende kana vanoona nezvemutemo. Vatiwo iyi inyaya inofanira kuongororwa zvakadzama, putorwa matano ekudzora mari iyi pamwe nekudzivirira kuti zvisaitike zvekare.
Ngatichitarisai kuti tine nzira mbiri. Ngavataure nevanhu ivavo, kana vachikwanisa kudzora mari iyoyo ngavadzore. Kana ichiuya iri muso, kana ichiuya iri zvinhu zvatengwa zvinovaka nyika, hatina dambudziko nazvo. Asi kune vaya vaya vanenge vanzvenga nzvenga vanenge varamba ngavasungo.
Kunyange hazvo Manguja vasina kubuda pachena kuti vachataurira nevanhu vanonzi vakaburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, vati mapurisa ave kutoongorora dzimwe nyaya dzekuburiswa kwemari munyika. Vatiwo zvinosuwisa kuti vamwe mabhizimisi havachina kuvimbika uye ndivo vevamwe vari kuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo. Vatiwo kunyange hazvo imwe mari yaiburiswa pachishandiswa mabhanga, vane umbo hwekuti pane imwe kambani yavasina kudoma nezita yakaburitsa mamiriyoni makumi maviri emadhora iri musvo nepabed Border Post munguva pfupi yapfuura. Studio 7 yaburitsa nyaya mbiri kubva muPanama Papers dzinobata kambani yeZimplats iyo inonzi yakaomba kambani yeHR Consultants kuBritish Virgin Islands kuitira kuti ibhadhare mamaneja ayo, asi Zimplats inoti haina kuumba kambani iyi. Imwe nyaya inobata vakuru vaviri veInsco Africa vaZinona Kodunaris navaMichael Flower avo vakaumba makambani mana ekuchengetera mari dzavo mhiri kwemakungwa. Gweta revaviri ava vaAddington Chinake vanoti hapana mutemo wakatyorwa. Atina kwanza kubata gurukota rezvemariva Patrick Chinamasa kuti tinzwe diviravo panyaya iyi. Makore mashomana napfuura Reserve Bank panguva yavaGideon Gono yakasungisa vana muzvina bhizimisi nevamabhanga vakawanda nenyaya yekuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, asi hapana kana mumwe wavo akaenda kujere sezvo nyaya dzavo dzakaraswa nematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.